manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu chikunguru 19 2023 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini jonga kandemiri ndiri muwashington dc ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi
nyangwe hazvo nguva yafamba tanichida kuti tigonewo kupinda mumaconstituencies ose kubvira muso 21 june but zvakaramba patakaenda kunomination court
sarudzo yemutungamiri wenyika yave nemudzimai mumwe chete ari kukwikwidza mushure mekunge amai Elizabeth Valerio vanzi nedare reelectoral court vanokwanisa kukwikwidza mapato anopikisawo chema-chema nekusapiwa nezeki gwaro revavhoti ravanokwanisa kunyatsodorongodza
zvakangoenzana neworld cup yevarume yese mitambo yepamusorosoro yenhabvu saka yakakosha
makwikwi makuru enhabvu yemadzimai kana kuti women's world cup otanga mangwana iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc sarudzo yemutungamiri wenyika yave kuzokwikwidzwa nemudzimai mumwe chete mushure mekunge dare reelectoral court rapa mutongo wekuti mutungamiri webato rinopikisa reunited zimbabwe alliance amai Elizabeth Valerio vanofanira kukwikwidza mushure mekunge vamborambidzwa nezimbabwe electoral commission kana kuti zec zvichinzi vainge vanonoka kubhadhara mari frank chikore anotipa nyaya iyi
mutongi wedare rinotonga nyaya dzesarudzo reelectoral court vasamuel deme vatura mutongo wekuti zec yakakanganisa nekusatambira mapepa amai Valerio ekunyoresa kuti vakwikwidze musarudzo yemutungamiri wenyika vademe vati mapepa anga ari pamberi pedare anoratidza kuti amai Valerio vakabhadhara mari yaidiwa nezec nenguva saka hapana chikonzero chekuti vatadze kukwikwidza musarudzo idzi zec yange ichipa chikonzero chekuti mari yakabhadharwa namai Valerio yakazopinda mubhuku rayo rekubhanga padarika zuva rimwe chete kubva musi wakabhadharwa mari iyi unova musi wakagara dare rekutambira magwaro evaida kukwikwidza musarudzo dzemwedzi unouya renomination court dare rati zec itore matanho ose kuona kuti zita ramai Valerio richange riri pagwaro revanhu vachange vachivhoterwa pasarudzo yemutungamiri wenyika kana kuti ballot paper musi wanyamavhuvhu 23 gweta ramai Valerio vaalec muchade hama vatenda kuti izvi ndizvo zvabuda mudare
dare guru rehigh court vazobvumirana nesu kuti zeki yanga yakanganisa saya rati iro zeki inofanira kutora matanho ose arinofanira kuita kuti rinyorese
amai Valerio vatiwo vafara nemutongo uyu
kunyange hazvo nguva yafamba tanichida kuti tigonewo kupinda mumaconstituencies ose kubvira muso 21 june but zvakaramba patakaenda kunomination court but tiri kufara hedu kuti manje ndapiwa mvumo yekuti ndinyatsopinda pane vanhu vazivowo kuti pane president mudzimai ari kuda kukwikwidza mumaelections muso 23 august saka dai mukangonovhota muso 23 tisarudzewo president Elizabeth Valerio
mutungamiri wesangano rinorwira kodzero dzemadzimai rewomen's academy for leadership and political excellence muzvare stavile dewa avo vanga vari mudare nhasi vaudza studio 7 kuti vafarawo nemutongo uyu
so ivo vakazoenda kumatsare edzimhosva kuhigh court vachinoapila vachiramba kuti vanzi vavharirwe panze nenyaya yekuti vatadza kusubmita mapepers avo nemhosva isiri yavo iriyo nyaya yeikonomi yamunoziva kuti mari dzedu idzi hadzinyatsonzwisisika saka tinofara zvikuru kuti at least hih court yazvona zvakakodzera kuti vajoinewo mamwe ma11 mapresidential candidates kuti pange pane
vatiwo
tirongoramba tikangotarisirwa kuti muzvare Linda Masarira president veLeads vachabudirirwo zvakare ende tinoramba tichikorokodza madzimai aya kune ushingi nekuramba vakangobatsirira vachifaitira kodzero dzavo nekuti dai vasina kushinga vasina kuda kuzvitora pane imwe level vachiendesa kumakotsi tingadai tisitori namudzimai ari kukwikwidza.
Izvi zvatsinirwa nemutungamiri wesangano reFemale Students Network muzvare Eva Nice Munando.
Tida kuti kuna ama Elizabeth Valerio tiri mumashure menyu tinemi murwendo rwamuchafamba rwekukondesta sapresident makamirirawo madzimai emuno muZimbabwe. Tiri kunzwa mufaro mukuru chaizvo tichafamba nemi tiri kukurudzirai panyaya yesarudzo dzamuchasangana nadzo. Chishuwo chemwoyo wedu kuti dai madzimaiwo tabatana nawo maya tava kurudzira mukufamba rwendo rukuru rwachafamba. Tinongoti rambai makadaro zvichaita zvakanaka, matidadisa.
Sachigaro vebato reUZA mudonho reHarare vatenda ikaemba vati mutongo watorwa nedare unoradza kuti matare achiri kushanda akazvimirira. Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika parashwit mukundu vati danho iri rauya vamwe vari kukwikwidza musarudzo idzi vasakura ndima kare pakatariswa nguva shoma yasara kuti sarudzo dziitwe.
Saka ndo zvimwe zviratidzo zvekuti sarudzo idzi hadzina tsarukano pakuti zuva ranhasi unonzi haupinde mangwana waenda kudare wonzi pinda apa vamwe vanga vafamba nendima kudhara. Tinoonawo zvakare kuti pane kahudzvanyiri kari kuitika kumadzimai.
Amai Valerio vachange vachikwikwidzana nevanhurume gumi musarudzo yemutungamiri wenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Mamwe mapato anopikisa ari kuchema-chema negwaro revavhoti kana kuti voters roll ravakapiwa vachiti haroongororeki nechimbi-chimbi. Vanotiwo pane zvavakaongorora zvacho zvinoratidza kuti zvinotora nguva kuti vange vachiita, uye zvinoratidzawo kuti gwaro iri harina kumira zvakanaka sezvo mamwe mazita evanhu asimo uye nzvimbo dzekuvhotera dzichigona kusiyana kana mumhuri imwe chete. Asi vezanu PF vanoti havo hapana chakaipa chavari kuona. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau nhasi muHarare, vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemunyori wezvesarudzo amai Ellen Shredenga, vati mutemo wesarudzo unoti vanokwikwidza vanofanirwa kupiwa gwaro iri riri mumhando inoita kuti zvive nyore kuriongorora.
Munhu anofanirwa kutarisa kusecha kuona kuti munhu nemunhu aripo akarejista, ende futi voters roll pamutemo inofanirwa kuti munhu aongorere aone kusema candidates ninge vachida kuziva kuti panzvimbo yavo kana uri council candidate wozvati paponing station iyi kune vanhu vangani vakaregista. Kana kutotarisa kuti for exam kana uchida kuona madzimai kana kuti mayouth aripo voters okwanisa kutarisa kuti vangani, but nefomati yatakapuwa nevheki yevoters tikona mukana iwowo haupo.
Izvi zvatsinirwawo nemutauriri wezapu vamusongerwa Lofu.
Kunzvimbo dziri kunze kumamisha matsouth North vakandidate edu akawanda asati aiwana ndiroda mudziko rekutanga. Rechipiri ndorokuti avo vaiwana vanoiwana iri mufomati yavasingagone kuti vaishoropodze vaiodite.
Zeki chitsigirwa nematare iri kuti ikapa mapato gwaro ravari kuda zvinogona kupa kuti vamwe vakaita sesangano rinozviti pachedu varikanganise. Asi sachigaro wesangano rinoona nezvesarudzo reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vanoti zviri kutaurwa neZeki ndezvemugodzi matsuro.
Tinoziva kuti mavoters roll ari electronic aanoitwa kuitira kuti asange achibatwa-batwa zvisina kutsarukano nevamwe vanenge vane mafungiro avo. Saka tinongokurudzira kuti nyika ino haisiyo yega ine mavoters roll aya, anogadzirwa nyika dzakasiyana kana dzine tsarudzo. Tinoona kwatinofamba kwesoko kuti mavoters roll anovepo nenguva.
Izvi zvatsinirwa nenyanzvi mune zvesarudzo uye vari mukuru wesangano reZimbabwe Election Advocacy Trust vaIgnatius Sadziwa.
Voters roll iri riri kutonetsa kuti rivhurike. Mafomati akashandiswa neZeki haasi kuenderana nezvinotaurwa nebumbiro remutemo.
Nyanzvi munyaya dzezvema matonge rwenyika vari mkuru wa sangano Zimbabwe Democratic Institute CDI Dr. Petsai Rwanya vati kusapa mapato gwaroreva voti kunoita kuti kutambirwa kwesarudzo kunetse
zvikitwa nezeki zvokupa vanhu voters roll risingakwanisi kuti riprindwe risingakwanisi kuongororwa risingakwanisi kuti vanhu vaone tsananguro yaro kuti vanhu havano exist varipo here kana voters roll richitsotsi.
Hatina kukwanisa kubata mtauriri webato ZANU-PF Christopher Mutangwa asi mumwe ari kukwikwidza musarudzo dzeku Epworth North akamirira ZANU-PF vataura ikandishaya vati havasi kusangana nematambudziko pakushandisa gwaro iri.
Iwo havagoni kuanalyza zvinhu ngavauye tivabatsire ikoko yako yanogona kuanalyza ningi
tatumira mubvunzo panhare mbozha kuna sachigaro wezek amai Priscilla Chigumba nemukuru anoona nezvekufambiswa kwesarudzo Musei vauto ile Sly Gwana asi vose vanga vasati vapindura pataenda pamepo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa 23 nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzenyu.
Sangano romubatanidzwa wenyika dzekumawirira reEuropean Union iro rakatotumira vamwe vaongorori vesarudzo gumi nemumwe munyika rinoti mukupera kwemwedzi uno vamwe vaongorori vesarudzo makumi mana nevatanhatu vanenge vave munyika. EU inotiwo pachaitwa sarudzo munyika munenge mave nevaongorori vesarudzo zana nemakumi mashanu kana kuti 115. Mukuru wechikwata chevaongorori veEU vari munyika vaFabio Massimo Castaldo vakaudza vatori venhau nezuro kuti vakatanga basa musi wa 8 Chikunguru uye vari kuvimbisa kushanda vasina divi ravakarerekera. Bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika rinoti nyika makumi matanhatu neina dzakakokwa kuzoongorora sarudzo kusanganisira Russia, Belarus, America neBritain. Asi mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakatoyambira vaongorori vesarudzo ava kuti vasade kuuya vachiudza Zimbabwe zvekuita. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi yezvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro cheTswane University of Technology kuSouth Africa muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza.
Chinhu chakanaka nekuti zvinobatsira kuti paite mazwi akati wandei anenge achibatsira kutaura kuti sarudzo dzafamba sei. Izvozvo zvinoita kuti kana kuti pane hakunda ava vakati aiwa hapana kunge paita zvinetswa kureva kuti sarudzo idzi dzinobva dzatambirika. Asiwo zvakashatira kuti kana vari involved mune zvesarudzo idzi vakaita zvinhu zvisizvo vanenge vazviyanikawo pachena nekuti vabuda vaenzi varipo vakaita seiva vekuEU. Saka zvine kuviri asi ndoona sekuti zvakanaka.
Ndo tarisawo nyaya yekuti akakava kechipiri vachiuya kubva mumakore akati kuti vakambouya muna 2002 aitungamira chikwata ichi akazodzingwa kuZimbabwe.
Kudanwa kwavatoitwa chimwe chiratidzo chinogona kutiudza kuti president vaMnangagwa vari kuvane chishuo chekuti Zimbabwe iite ukama hwakanaka nenyika dzekumadokero dzemuEuropean Union nedzimwewo nyika nekuti vari kuti hatisuda kuita vavengi, tuda kuita ushamwari nenyika dzose dzinogona kuitika ushamwari nadzo. Ini ndoona sekuti vachaburana neZANU-PF nemutungamiri wenyika pavachatanga kutaura nayo pane vaakuita zvetsvimbo mugodzi. Nekuti ndiri kuona pavachangoti bedzi muZimbabwe maita mhirizhonga vanogona kukonana nekuti ZANU-PF ndo zvaisingadi kunzwa.
Maripota avanoburitsa kuseri kwesarudzo aya anokosha zvakadini mukuenderera mberi kweZimbabwe?
Mareports avanobudisa sekutaura kwandamboita akakosha. Anogona hawo kunge pamutemo wemuZimbabwe zvinogona kufamisa arikunzi ahwina kana asi maonerwo enyika kunzo uko anoenderana nekuti varikuongorora sarudzo vati kudiwo.
Nyanzvi yezvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro cheswa neUniversity of Technology South Africa muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza vari parunare kuPretoria kwakari kuSouth Africa naIvan Zininga weStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeAmerica iri kukurudzira Egypt kuti iburitse muhusungwa mumwe anoita zvetsvakiridzo vaPatrick Zaki. VaZaki nezuro vakatongerwa kugara mujeri kwemakore matatu. Dare remudunhu reNile Delta muEgypt rakavabata nemhosva yekunyora manyepo pavakati vechitendero chechikristu muEgypt vaityorerwa kodzero dzavo. VaZaki vainge vachidzidza kuItaly apo vakasungwa vaenda kuEgypt muna 2020. Kenya yavhara zvikoro nhasi ichityira kuratidzira kwemazuva matatu kwarongwa nevanopikisa vasiri kufara nekukwidzwa kwemitero. Asi mutungamiri wenyika iyi waWilliam Ruto vanoti havasi kuzotendera kuratidzira uku. Izvi zvinotevera kuratidzira kwakaitwa mukutanga kwemwedzi uno kwaive nemhirizhonga mukati zvakapa kuti vanhu gumi nevashanu vafe mushure mekupfurwa nemapurisa. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nhasi tine hurukuro naDr. Solomon Mutetwa vanove chiremba avo vakambodzokera kuZimbabwe muna mbudzi gore rapera vakanovhura kliniki kana kuti sejari kuEastleigh muHarare. Dr. Mutetwa avo vanogara kuWest Virginia muno muAmerica vanoti vakaita izvi nechinangwa chekuti vabatsire vana veZimbabwe sezvavari kuita kuno kuAmerica. Vanoti kliniki yavo inobatsirawo varwere vanenge vasina mari dzekuti varapwe, uye vari kuwanawo varwere vakawanda vari kutumirwa kwavari nevamwe vana veZimbabwe vari kunze kwenyika. Vanoti vanoda kubata kliniki yavo kuti vabatsirwe vanokwanisa kufona panhamba dzinoti +263 780 018 814. Dr. Mutetwa vari kukurudzira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvinokwanisa kunovhota kuti zviende kumusha vachiti hurumende inovhoterwa nevanhu vakawanda ihurumende yakasimba. Ngatinzwei hurukuru yataita navo.
Inini I'm a family physician, so we arranged kuti munhu wese ane problem yechirwere chingava blood pressure, diabetes, asthma, depression, anxiety, all those things as a family physician tinokwanisa kuzvirapa just like zvatiri kuita kunoku. So ndinenge ndichiti maZimbabwens akauya even vasina mari taingovaonawo, saka chido changu ngechekubatsira maZimbabwens ndichiextenda knowledge yandinayo kunoku kune maZimbabwens as well.
Tinoonawo kuti vana veZimbabwe vari muno vari kutotora mukana iwoyo wesejari yenyu,
vachitumirawo shoko iroro kuhama dzavo nekuti hama dzinenge dzarwara dzichiendeswawo kusejari kwa Dr. Mutekwa dzichionekwa. Zviri kubatsirawo zvakadii kusimudzirawo basa ramuri kuita?
Pana ndiri kuZimbabwe izvozvi ndakaona hama dzevanhu vari kunoko vakati wandei vaingouya nezvirwere zvacho zveblood pressure, zvecholesterol, arthritis, things like that, and taikwanisa kuvabatsira vakawanda. And chiremba ndakasiya ikokoko kunzwa kuti ari kuita basa rakanaka kwazvo, and vanhu vacho vanomboya vachiti Dr. Mutete wacho aripi, but vazomuona vanofara neservisi yavanenge vapuwa. Saka zviri kubudirira stereki ikoko. Saka even vanhu vane hama dziri kunoko vari kuda kutumira hama dzavo dziri kuZimbabwe kuti dzinoonekwa, dzinokwanisa kunoonekwa ikoko Eastleigh pashopping center ina Bone Mashie kuEastleigh.
Mune nhamba here dzekuti vanoda kufona vanogona kukubatai kungava kuno kana kubatai kukusejari kwenyu kuZimbabwe?
Ndinokwanisa kupa nhamba yekuZimbabwe kuti vakwanise kubata receptionist ari kuZimbabwe. Namba yacho iti 07800188814.
Totarisa kuti inoinguva yesarudzo zvinhu zvinomboda kuti dziyei muZimbabwe. Hazvisi kukanganisaiwo here basa renyu?
Sekutaura kwamaita maelections ari kuuya aya ari kuita kuti vanhu vatye kuuya kana kunoona machiremba because vari kuda kuchengeta mari yavanayo, because you know kana kune maelections there's always uncertainty, and I think ndo chaichiri kunetsa kuti vanhu vamwe even vari kurwara vasaenda kunoona ana chiremba. But the good thing is vakaenda kusejari kwangu even vasina mari vanokwanisa kungoonekwa because tiri kuda kubatsira maZimbabwe.
Imi mune mukanawo here wekuenda kunovhota nguva yesarudzo iyi, Dr. Mutetwa?
I think nguva yesarudzo pamwe ndee ndichiri kunoku, so handikwanisi kunovhota. But dee ndandiri kuZimbabwe ndaingoendawo kunovhota zvinongoita vamwese.
Mune zvimwe zvamuri kuita here zvekubatsira nharaunda yamunobva kumusha?
Zviri mumaplans edu kuti tinovhura kliniki kuBohera, because kumusha kuBohera South. Saka kugara negara tinenge tichida kuzovhura surgery kuBohera South kunonzi kwaMuzokomba.
Shoko ramungasiyira vana veZimbabwe vari kunze kuno nevari kumusha,
vaende kunovhota kana vachikwanisa, because zvinobatsira kuti nyika yedu ibudirire, government inenge yavhoterwa navanhu vakawanda.
Manga makateerera kuhurukuro yataita naDr. Solomon Mutetwa, vano vechiremba avo vanga vari parunhare muPetersburg mudunhu reWest Virginia muno muAmerica neStudio 7. Munhau dzemitambo. Makundano makuru emutambo wenhabvu yemadzimai kana kuti Women's World Cup ari kutanga mangwana achitambirwa munyika mbiri dzinoti New Zealand neAustralia. FIFA inoti iri kufunga kuti aya ndiwo makundano achaonekwa nevanhu vakawanda kudarika mamwe wose munhoroondo yenhabvu yemadzimai. Nyika 32 ndidzo dzinenge dziri mumakwikwi aya. Muna 1991 pakatanga makwikwi aya, nyika 12 chete ndodzaikwikwidzana. America ndiyo ine mukombe uyu pari zvino uye iri kutarisira kuusimudza kechitatu kakatevedzana zvisati zvamboitika munhoroondo yemutambo wenhabvu. Nyika iri pamusoro-soro munyanzvi iUnited States ichiteverwa neGermany, Sweden, England neFrance. Australia iri pachinhano chegumi kuchiti New Zealand pachinhano chechimakumi 26. Mutambo wekutanga uri pakati peNew Zealand neNorway kuEden Park kuAuckland mangwana, uchizoteverwa maawa mashoma nemungwe kuSydney pakati peAustralia neIreland. Mukuziya nyaya iyi, Marvelous Musanganya uye weStudio 7 abata muzvare Miriam Sibanda, vaimbowasa chigaro wenhabvu yemadzimai kana kuti Women's Football League.
Yakakosha zvikuru, zvakangoenzana neWorld Cup yevarume, yese mitambo yepamusoro-soro yenhabvu, zvikuru sei kuvanasikana. Ndinoona mitambo yakadai ichivakurudzira, ichivapa shungu yekuti vatambewo nhabvu nemwoyo yakaterera, uye vanopiwa simba kuti vaende kutraining vaite zvavanenge vachinzi vaite zikuru sei kana takutarisa kuti kunyika dzakaita sana America vatambi vechidzimai vari kutowana mari iri pamusoro-soro chaizvo.
Munoona vatambi vemuZimbabwe vemamighty warriors vachidzidzei pamakwikwi akadai?
Vanodzidza zvakawanda mavelas. Ndofunga kungotarisa chaiko mitambo yacho ichitambwa vachange vachiona kuti nhabvu yakutambwa sei nedzimwe nyika vachionawo atiaya tinoti matactics and so on. Uye kungoona kuti dzimwe nyika dziri kuzvironga sei, dziri kuzviita sei, nekungodzidza kukoshesa madzimai, kuti tikakoshesa nhabvu yemadzimai sekukoshesa kwatinoita yevarume tinosvika kure sezvatiri kuona zviri kuita nyika dzose dziri mumakwikwi iwaya ari kutanga mangwana.
Chii chingadzidzwawo neZimbabwe masangano akadai seZIFA?
Zvizhinji zvatingadzidze senyika, kutanga pakuti ngatikoshesewo nhabvu yemadzimai. Tikatarisa mumashure, nhabvu yemadzimai yaitarisirwa pasi chaizvo, kunyanya naivo vatungamiri veZIFA vainge vasingaikoshese. Tavaikoshesa kungotora mari dzaibva kuFIFA voshandisa nenzira dzisina kururama. Saka tinoshuwira kuti kubva nhasi zvichienda mberi vachakoshesa kuti mari dzinobva kuFIFA, nekuti iyo FIFA pachayo inokoshesa nhabvu dzemadzimai. Ndiko tichiona vachipa madzimai mari yekuti vavandudze mutambo wemadzimai. Saka kana mari idzodzo dzichinge dzauya, ngadzishandiswe kuvandudza mutambo wemadzimai.
Muzvare Miriam Suvanda avaimbowasa chigaro wenhabvu yemadzimai kana kuti Women's Football League vari parunhare muHarare naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7. Sangano reZimbabwe Female Arts Practitioners Platform kana kuti ZIFAPA raparura chirongwa chekudzidzisa vanhukadzi vanoita zvemitambo yakasiyana-siyana kushandisa michina yechizvino-zvino neumetura mukusimudzira mabasa avo. Chirongwa ichi chiri kutsigirwa nebazi rezvoumhizha. Mutoro wedu wenhau Pasmon Dlovu anotipa nyaya inotevera.
Madzimai anosvika makumi maviri awaniswa zvitupa zvekupedza zvidzidzo zvemakombiyuta nhasi muHarare, kuine kurudziro yekuti hurumende iparure nekutsigira zvirongwa izvi kusimudzira madzimai mumadhorobha nemumaruwa. Mumwe wemadzimai aya apinda muchirongwa ichi, muzvare Ratidzo Unistava, audza Studio 7 kuti anofara chose kuwana mukana wakadai panguva ino pasi rose riri kumanyidzana nenguva pakushandiswa nekuwaniswa ruzivo kwemishina yechizvino-zvino, uye ati ane chivimbo chekuti ruzivo rwaawana ruchamubatsira mumabasa ake ezvemutambo.
Inini semudzimai ari muarts industry ndiri mutambi anoita zvakawanda imomo kumafirimu nekutheatre, ndiri kufara zvakanyanya neprogramu yata yakaitirwa neZIFAPA, nokuti ukazvitarisa uri kuona kuti kwataakuenda technology iri kuadvansa zuva nezuva, zvinhu zvese zvangove digital. Saka ukazvitarisa kare vanhu vaitosangana kuti muudzwe kana kuti pane chakati, pane maopportunities akati, tiri kufamba takadai, tiri kudai, tiri kudai, but iye zvine zvinhu zvese wakwanisa kutongeita pacomputa, woita online.
Vambi wechirongwa ichi muzvare Angeline Domingo vaudza Studio 7 kuti chirongwa ichi chakanangana nekusimudzira madzimai aya kuitira kuti vakwanise kuzvitsvagirawo mikana yakanangana nekusimudzira mabasa avo nenzira inoburitswa pamadande mutande akasiyana-siyana kana kuti paindanet.
Chinhu chikuru chatakaona ndechekuti kwakaita kushambadzirwa kwakaitwa neCulture Fund kuchinzi kune mari yabuda. Ndobva ongororo yedu yaratidza kuti madzimai mazhinji akanga asina kukwanisa kuapplya kuti vatsva agewo kuti vaone mukana wekupiwa mari idzi nekuda kwekuti vakanga vasina maskills ekushandisa macomputers kuti vaite zvakanga zvichidiwa pakuita maapplications emari iyi. Saka takaona zvakakodzera kuti chinenge chiri chinhu chikuru tikadzidzisa madzimai kuti vakwanise kuwana mikana iyi.
Vachitaura pamabiko ekupemberera nekuwanisa madzimai aya zvitupa zvekupedza zvidzidzo aitwa panzvimbo yeParkview Restaurant muHarare, vanoona nezvekufambiswa kumabasa musangano iri, muzvare Karodzi Mwasha vakorokotedza nekukurudzira madzimai kuti abatane nekushandisa ruzivo rwavawana mukuzvibatsira.
Tichanga ndiro kutenda maparticipants edu nekupedza kwavaita training
and it's okurudzira vamwe madzimai arimo muarts kuti vauye vaite ma training, and it also helps us in being creative in our different platforms as female artists.
Munyori mukuru webazi reMinister of Information Communication and Technology.
Tinotenda Pasimon Dlovu mutwatereri musakangana wachirongwa chedu chelive talk show diaspora forum na 8 manirano. Apo tiri kutarisa mutemo mutsva wePatriotic Act nezvaunoreva kuvana veZimbabwe vari kunze kwenyika. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.